Hurumende yedu musi wa31 December 2019 yakabudisa gwaro reproposed constitutional amendment bill number 2 iro riri kutaura maproposal ekuamenda constitution akawanda asi susu semadzimai tiri kunyanya kubatikana neclose number 12 iyo iri kuda kuextenda women's quota system yanga iri muconstitution iri kufanira kuexpire muna 2023 inotaura kuti panofanirwa kunge pane maseats extra 60 emadzimai muparliament ayo anodividwa pamapolitical parties zvichienderana nekuti nhamba yavawana ndeipi pamatotal votes cast. So pakaiswa constitution muna 2013 provision iyi yaifanira kuexpire muna 2023. So isusu semadzimai hatisi kuzvitambira kuti vaextende quota system iyi ne 10 more years.
Sei sangano renyu risisade proportional representation
nekuti as well pitakagara pasi tikaita research yekutarisa kuti ii proportional representation yakanyatsoshanda here kusumudzira madzimai kuti akwanise nge achivopa pa same position nevarume vachisumudzira ma challenges nema positions ari kuaffecta madzimai muma constituencies matinogara and tikaona kuti aina kunyatsoshanda yakasangana nema challenges akawanda. One yaka abuse nema political party leaders apo pavaingochinja list revanhu vari kuenda pa proportional representation madiro vakaisa nhasi munhu wemangwana vobvisa and ranga rakutoshandiswa kuabusa madzimai proportional representation e kuti kana usingawirirani kana kuti ne faction e unobviswa pa list. And mukatarisa madzimai akapinda muparliament nepr haana constituency development fund ekuti vanopuhwa sekupuhwa kunoita ava vari kuconstituency kuti vakwanise kudevelopa maareas avo and maconstituencies avanorepresenta akawandisa and panoitika conflict kana kuti makakatanwa pakati pavo nema sitting MPs because the moment yavanoda kupinda muconstituency ma sitting MPs anofunga kuti vaya kuzoda kukampena nekuvatorera mapositions. Izvi ndo zvimwe zvakawanda zvavakasangana nazvo as ma challenges.
Sangano renyu riri kudei?
Isusu as Women's Academy for Leadership and Political Excellence, our position tiri kuti hapana need yekuti titange kudambura-dambura constitution yedu izvezvi through ma amendments aya ari kutaurwa. Iyo constitution yacho isati yatombotanga kuimplementwa. Isusu muna 2013 takafara patikapuwa section 1756 and 80 idzo dzinonyatsotaura clearly kuti pachange pachipromotwa gender equality muZimbabwe. And isusu takatarisa izvozvi constitution tirikungofila kuti panguva ino tadii kumbopusha for the full implementation of the constitution through my alignment of my laws anopromota gender equality muZimbabwe. And challenge yatiri kuita nequota system ndeyekuti iri kungobhenefita maparliamentarians chete maMPs but mukatarisa pamastatistics ariko kucouncil vakadzi vari kuoccupy less than 200 mawards out of the 1958 wards dziri muZimbabwe, which is unacceptable. Tikatarisa zvakare mamwe mapositions anoelectwa even at the community level kumamishoko maschool development committees, my health center committees, madzimai haako. Tikatarisa mucabinet izvezvi, we have about 30% representation of women in cabinet. It's not enough. Nekuti hatidi kuramba tichiona discrimination pakati pevakadzi nevarume. So tirikuti ngatitarise muconstitution yedu katongoi implementa as it is. Tikwanisewo kuempower ZEC through my alignment of my laws kuti ireject ma list anobva kumapolitical parties ema candidates asiri kureflecta 50-50 gender representation.